Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 2nd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
On the Diaspora Forum this evening, we are talking about the assistance being given to Zimbabweans back home by those living in the diaspora.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com and at www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges faced by Zimbabweans and the help they are getting from relatives and friends living in the diaspora.
Most Zimbabweans are facing challenges in purchasing various goods, including food, medicine, agricultural inputs, and others, amid an economic crisis fueled by cash shortages.
Indications are that some of them are now depending on those living in the diaspora who send home millions of dollars in remittances.
How are Zimbabweans living in the diaspora helping relatives back home while taking care of themselves, their own financial needs?
Yebambe zulukanda balingalithona njani kumbe ikona ngapho elikhona liyenzana kwamanje singazi thina kona ngapha siyabona ukuthi songanzo ngena umqando kodwa ke hayi singazana kulesigudumezi ke namhlanje. Kudiaspora Forum lamhla ke sixoxa ngokuthi lapha abahlala emazweni achiyeneyo kambe banceda njani labo abaseZimbabwe. Sifuna ukuzwa ngani ukuthi lincedwa ngani ngabantu abahlala ngapha njalo nqabe linceda balinikani. Sizokuthiwa ke imali ke lokhu ingekho, kuzobuya ke ukuthenga ukudla lento ezinjalo, sizokuthiwa ke kuyahlupha okunye okumangalisayo. Kuzobuya ke kathesi kulale mithi ukuthi nxa umuntu egula pho uncedwa mbani, kuzobuya ezokulima kamba inhlanyelo ukuthengelwe mbani lento ezifanayo ezinjalo. Siyabona ukuthi abantu abahlala emazweni banceda kakhulu abangani lesihlobo ngoba bahambisa imali eningi okunye okumangalisayo, millions of dollars sibili ngenyanga. So sifuna ukuzwa ukuthi kambe lina elihlala ediaspora liphila njani njengoba ke kuyabo kumele ukuthi lani lilungise okwenu ngapha ngekhaya. So ke kunjalo ke Marvelous.
Aiwa kunayo vachango bva kupinda muchirongwa chedu nasi pano pa Diaspora Forum tiri kutarisa isu kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubatsira sei vari munyika pari zvino uyezve kuti ivo vari kurarama sei kwavari ikoko. Tinoona pari zvino zvinhu zviri kushayikwa, mari iri kushayikwa uyezve tambenge takanzwa kuti iko cash yanga isiri kufamba zvakanaka asi tasunzwa kuti banga guru remunyika reReserve Bank razokwanisa kunge richi dzora kuti maiko cash agents aite basa asi vakaisa ma restrictions saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti vanhu vari kuzvigona sei. Uyezve panguva iyo nezuro takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachipa ivo waro hweupfumi hwenyika nezuro muparamende. Tikaona zvakare vadare vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachibuda muparamende vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika. Saka pindai muchirongwa muchitudza kuti kwamuri ikoko muri kuzvigona sei. Tinoona kuti wava mwaka wekurima uyezve pari zvino zvekurimisa zvacho zviri kushayikwa munyika uyezve mari yacho ikesh chaiyo yekuti vanhu vatenge mbeu nezvimwewo zviri kunzi izvo iri kushayikwa uyezve zviri kudhura. Muzvipatara mushonga haimo, vamwe vari kutoita kuti vanotumira hama dzavo kubva kwavanogara vachitumira mishonga ikoko vachiendesa kumusha. Saka pindai muchirongwa tichionesana. Pari zvino zvakare nhasi taona vana chiremba vachiramwa mabasa vaenderera mberi vachiramwa mabasa vana chiremba vechidiki vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupiwa uyezve vacharamba vachienderera nekuratidzira kwavo kusvika hurumende yanzwa zvichemo zvavo. Asi pari zvino tine mutori wedu wenhau ari ikoko kuZimbabwe, Blessing Zulu ari muHarare pari zvino uyezve mangwana achange iye aine hurukuro papo vachange vanenge vari kutarisa ivo kuti zvii zvingaitwe munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ichange iri kuitirwa kumonomutapa hotel na 6 p.m. kusvika na 8 p.m. pachange paine vanyarikani vakati wandei asi regai tinzwe kubva kuna Blessing Zulu kuti chirongwa ichi chichafamba sei. Let's take a listen to what Blessing Zulu has to say about his meeting tomorrow.
Vateereri, sangana ineni Blessing Zulu pa Monomtapa Crown Plaza Hotel mangwana kubva na 6 maneru kusvika na 8. Tichange tichiita hurukuro yakanangana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti Zimbabwe ingatora gwara ripi kana kuti State of the Nation which way Zimbabwe. Vadare vedu vanenge vachisanganisira vaJob Scala veMDC, Amailinda Masarira Kaingidza veLead, Vapo Mangwana veZanu PF uye Nyanzvi Mnyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara. Musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi mangwana apo Studio 7 inenge yakabatana neMedia Center. Munokwanisawo kuona zvatenge tichikurukura padande mutande reFacebook paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7.
Aiwa muri kuzvinzwira apo mutori wedu wenhau Blessing Zulu ari kutaura iye kuti mangwana pachave paine hurukuro guru ichange iri kuitwa muHarare kumonomutapa uyezve vanopinda munenge muri kupinda pachena saka na 6 o'clock kusvika na 8 o'clock musakanganwe nyanya vari muHarare kana vari kunze kana muchikwanisa kupinda muHarare mangwana pachange paine State of the Nation which way Zimbabwe uyezve pane vanyarikani varipo vanobva kubato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vaJob Scala pane zvakare vapo mangwana veZanu PF pana amai Linda Masarira Kaingiza vebato reLead nenyanzvi mune zveupfumi vaProsper Chitambara vachange vari ipapo vachibatana nesangano reMedia Center naBlessing Zulu muhurukuro iyoyi saka vari kuti huyai muri kukokwa ikoko. Blessing Zulu aita zvakare hurukuro nemutungamiri weM DC Vanelson Chamisa achivunza iye maonero avo zvakaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro muState of the Nation address yavakaita regaitinzwe akavabvunza zvakare kuti konyaya yenaurirano yakamira sei nekuti vazhinji nyanya vari kunze kwenyika vari kuchema chema vachiti vari kutarisa ivo zviri kuitika munyika uyezve kunyangwe vari kuda kudzokera kunyika zvinhu hasvati zvagadzikana saka regaitinzwe kuti vachamisa vati chii.
Andina chandakaona ndaizama kuona zvikuru asi hapana chinooneka nekuti kuti uone panofanira kunge pane chiripo hapana mashoko akataurwa akaturwa acho yanga achingova mhepo yoga yoga taitarisira kuti ka panotaurwawo nyaya dzekuti mamiriro ekunze emunyika akamira sei nyaya dzezveutano nyaya dzezveupfumi vanhu vari kushupika mazupuko vanhu vari kuita kunge vari muutapwa mararamiro avari kuita zvokufambisa zviri kunetsa hakuna magetsi hakuna mvura fees dziri kunetsa mari hakuna mumabhengi vanhu ike zvinovavharirwa iko cash dambudziko riri kuramba richiwanda muminda umu hakuna chiri kubuda nekuti hakuna zvokurimisa hakuna zvikwanisiro munharaunda umu mwaka wauya uyu mbeu hakuna hakuna chirikwanisiro chinoita kunge zviripo vanhu vari kubatwa chibharo maabductions ubhinya neutororo tiri kuona huri kuuya huchikwira hatimbonzi mashoko akataurwa ipapo kuti kozvi zviri kumboitika vanombozoonawo sei vana vadzamara vasati vawanikwa vana magombei onai zvakaitwa vana gonyeti vakazvambaradzwa vatungamiri vemdc vakasiyana siyana vanotorwa mudzimba vari kumadistricts kumaprovince vachizvambaradzwa veopposition vemacivic groups hatina kunzwa kuti iyewo samunangagwa mutungamiri werimwe bato rinova guru munyika reZanu PF anomboti chii isi takataura maonero edu kuti zvinhu zvakadai hazvina kunaka uye hatiwirani nazvo hazvibvumidzwe iye anoti chii sezvo ariye ari kutungamirira mauto nemapurisa anova nekodzero pamutemo wenyika kuti uchengetedze vanhu kutanga ndechekuti isi takataura kudhara kuti tine urongwa hwakakwana our smart agenda inova inotaura kunyaya yematungamiriro wenyika inotaura kunyaya yeupfumi hwenyika inotaura kunyaya yezvedzidzo zvipatara utano hwevanhu magariro evanhu mapensioners tine programu iyezvo kuudza mwana kupedzisira tanzwa kutotaura kudoimba kutopopota kuti dei zvanzwika kutodemonstrator makaona ma demonstrations edanga achibhanwa asi takutoronga futi mamwe maitiro kuti tirambe tichitaura nemutauriro unoita kuti nzwike tazvitaura kuma international platforms tazvitaura muno munyika kuti ataura kumachechi tataura kumagwere dzakasiyana siyana kuti nyaya iyi inge ichizama kugadziriswa hapana chiri kunyatsobuda isu muonero wedu ndewokuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore muutapwa mairi mumachakwi enhamo airi muchamutava nhava chaonekwa nemunhu wese panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipanane mazano zvikomo zvinopanana mute zvanza zvinogezana moto unogokedzanwa injere moto dzinogokedzanwa kwete kungoita mbimbi ndogazano ndoga akaonekwa nejira akasipisa jira masisi ndozvati kutaura kuna Munangagwa kuti ngatione sei tiunganidze nekuwerengedza pfungwa huni imwe haiko dzisadza totoda kuwane svinga kuti nyika ifambe ichienda mberi.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pemashoko akaturwa navaMunangagwa neZuro kuState of the Nation address yavakaita kuParamende.
Zurukandaba ke lingalitshona njani yesengilikhulumisile ukuyamesi Mzola Dube uti litshona njani basakaza bahle sikahle kakhulu ke mfoka Mzola singazi wena uJimmy Mangena la uyasibingelela lapha uNjabulise Mguni kuzobuya njalo uPriscilla Nkoma Nkoma uti good evening basazi kunjani lapho khona khona ngapho sifisa ukuthi listele khona ngapho ukuthi nxa uhlala ediaspora kambe wokubonayo kusenzakala kuyini nxa ukugangela ekhaya umuntu omncedisa khona ngale khaya ngumuntu ongabe njani so sifuna ukuzwa ngani ke thina asifuna ukuthi sikhulume sifisa ukuthi lina likhulume nesiza Dube uti yebo litshona njani masakazi kuzobuya njalo ukuthambisa nqamlilo uthi ngikhona lapha esitikini so ke lingakhohlwa ukuthi siku-VOA Studio 7 VOA Shona naku-VOA Ndebele ngama-Facebook pages ethu lawa ngibone ke esikhiweni ukuthi kungabe kuhamba njani njalo ukuthi silabantu abakuthiwa ngobani uCharity Ngwenya uthi linjani basakazi Charity siyaphila singazi wena kuzobuya ke u-3D Dube uthi basakazi bethu abahle ngiyabingelela lathi siyakubingelela lapho khona khona ngapho so usitshele nxa uhlala ediaspora ukuthi kambe ubhekane lani siyeza ukuthi ekhaya ngale akula mali into ezinjalo nxa uhlala ke ngapha ediaspora pho abantu ngale khaya ubanceda ngani ubanikani sifuna ukuzwa sibili ukuthi likulandise linangwenu hatsho ukuthi thina sikulandise lapha kunjalo ke Marvelous
kune yavo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai uyezve tichange tiri kukwazisa ipo pano sekunzwa kwamuri kuita nhasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nevanogara mudiaspora uyezve kuti muri kuzvigona sei matambudziko amuri kutarisana nawo kutumidzira mari kumusha uyezve nezvimwe zvakadaro asi ndiri kunzwa kuti munyarikani wedu wekutanga vaRichard Moyo varipo halo vamoyo
makadiko tete nemhuri yose yeZimbabwe ikaiti kwasei manheru anakanaka
aiwa tiri wadi vamoyo imi muri kusouth africa uko kwakamira sei tichitarira zviri kuitika munyika pari zvino tinoona kune dambudziko rekushayikwa kwemari nezvimwewo muri kuzvigona sei
ya iro ragara riri dambudziko tete vangu inhau yakabvira kudhara tiri mukati menzvimbo ine diaspora tagara tiri vanhu vanotobatsira kumusha nguva dzose tingangoti upi vakatwa nemakore akangoti wandi waibatsira kumusha nokuti kubatsira kumusha ndiyo zano rinoita vanhu vakawanda nekuti kana pasi tisingagoni kuvabatsira hakuna chingaita nekuti ndokunotobva zvose mushonga zvose chingava chikafu kana chii chose chakakosha chinobva kuno nenhaya yekuti munongozoonawo mukati menyika yekwedu zvinhu zviriko hazvitengeki ende idambudziko hombe futi apa vana vechikoro chikafu kumabhoding chinonga chibva zvikuno chiendesa mwedzi nemwedzi saka zvinhu zvino zviri kunetsa vanhu vakawanda asi nenyasha dzajehovha mwari vanhu vari kuzama chose nepavanogura napo endisi zvimwe zvimwe zvatinongokurudzira sesu tine hama dzakawanda vabereki vana vamwewo nanatete kuzoti vabatsiri nyeti kana tikasavabatsira hakuna ungagona vabatsira nyaya yekuti mari yacho vamwe vanoseenza mari yacho haibatsiri chinhu saka zvimwe zvimwe zvinotambudza achida kukudza vamwe sekuti mhuri yese yeZimbabwe inogara kunyanyei musouth africa munomo zuva nezuva tinoona mabhazi achibuda makombo achibuda vachibatsira hama dzavo saka zvimwe zvimwe zvakakosha izvozvo zvanogora tiita asi dambudziko rimwe hakunetsa renyaya yenhingi yeecocash yatanzwa kuti haichabvumidzwe ende iriyo nhau iwe imwe nzira futi yatiri kubatsira nayo kutumira futi na yomari kuumba saka so tisatu warimi dambuziko wakura zukuru
tiri ipapo regei tukubate imuromo kuti tanzu kwa kuti ipazo pera zvana nasi banga guru renyika rati iro razo visa mutemo iwoyo wanga wakasunga iko cash asi vari kuti muna ugone kukesha out mari yakati wandei asi batai makadaro tichadzoka kwamuri timbokwazisa vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona pana Courtney Mepi Koti ari pano Samuel Danisa Mpofu vari pana pa Obet Obet ari pano Majambe ari pano ari kuti good speech Mr President Elizabeth Gwagwara ari kuti vari pano Godfrey Mupamba ari kuti I'm watching you from Zimbabwe Thomas Matamba Nadzo ari kuti maswera sei kana muchida kufonerwa tipei namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu saka nyaya iri pano ndeye kuti vari ku diaspora zvizvarwa zveZimbabwe muri kuzvigona sei kuti kwamuri kugara ikoko muwane kuraramararamo yakanaka muchizobatsira zvakare muZimbabwe tichitarisa matambudziko ari kusangana nevazhinji batai makadaro vamoyo
yes loba vake uEdi Ndebele kuti ngibukele ngise Dark City kobulawayo kuzobuya ke uDeka Ab kuti hawayo ngise Cyprus siyabonga kakhulu kunjani kulapho ke Cyprus mfowethu Thomas Matambanadzo kuti good evening how are you Thomas and then we've got 3D kuti basakazi vethu siyalibingelela njalo kuzobuya ke uWilly uti zvakaoma chaizvo kuzobuya ke uCredit Thuli Nozi kuti ke kunzima hayi hayi kancane ngabazali bethu abasekhaya baba Richard Moyo nxa sukhangela sibili ngokwenzakala khona ngale ke eZimbabwe wena ngokwakho uncedisa njani abazali bakho labanawo yini labanawo
ya no dafai ngikhulumile ngithi ya ngiyazama ngendlela yonke ngizama khona wabona kunzi vele khona kunzima vele njengabe ngincedisa abazali nalapha ngincedisa futhi lapha ngithatha khona kuba mazala so kuyinzima kuti masi lana wonke umuntu ukhangela wena kuthi umuyenzele even nami ngifuna ukuthi ngiphushe ngiyenze le family yami so sazi ukuthi abaningi bethu masi even sometimes uthole siyahluleka even ukwakha imizi yethu hayi kuthi asikhoni ukwakha mara ngendaba yokusupporta ifamily umndeni i-overload le ngikuthi mhlawumbe usupporta abantu bayifika 15 kuthi mako bathi esibhedlela lapha kufuna kubhadalwa ibhili bathi kulala esibhedlela njenge last year ubrother wami alandela mina wagula so ilanga leli one webhadala $6 so wasauthi aceda almost inyanga yonke lapha so imali siyikhipha ibe imali ningi and so izifana lezo vele ziwuhlungu kakhulu kunabantu baningi ayikuthi mina ngi-one kunabantu baningi vele namhle masi lana egoli e-South Africa uyabhadala rent abantu wana sinabo every month siyababhadalela isikolo nekheche even ukudla so into fana le even asekhaya kufuna bafuna izifana lezo so mara siyazama uzothini angeke uzothini abantu baseZimbabwe bayazama even uma ufika laphaya ema-cross border lapha emaruba starter every day ama-weekend abantu bayaphathisa izinto ziyakhamba lapha ekhaya bayathumela abazali babo so yiyo into bayizamayo leyo so yiyo into ngingathanda ukujabulela abantu baseZimbabwe ukuthi into leyo abazange balahle imindeni yabo ngenxeka ukuthi sihlala duze naseZimbabwe so abantu baningi bayazama lapha abanye bayaphathisa omalayisi abayenzele phana lezo so vele kuhlungu vele
abanye
bayalimala basakhona ukuthi bayenzeni even omunye even kuthenga uzinga izimbahla zakhe angeke akhona even masikhangela nje imali ayisasebenzi kangako even 100 rand ukuthenga i-2kg bathi i-35 bond and uthothi lapho uthiyo i-60 bond so wabona awese abantu waningi sisebenzela mahala mara
zothi siyakuzwa kakhulu ke baba moyo sibongile kakhulu ungathina kusasa so what we were saying is that people generally were living the diaspora can't even do their own things like building their own houses upgrading themselves and so forth so he says they are helping a lot back home and that's very difficult so then I think we've got a caller kunjani ncinga wena
hello
kunjani baba
Hello, tumsaura nani?
Kwa Patson, Mash Central of Zimbabwe.
Ehe, kwa kadi yuko Mash Central asidzi, kisa yi volume bicha na mkuma Patson.
All right.
Ehe.
Kuna kutuwa ina sako, na ama ndiyo ya kari kira kwa shini.
Kwa kamira seipa nyaye, iko keshi?
Ijebeona chini kuzeta, ba iko kesi zokeko na na kwa azishani matoa zaruta ra azishani. Chini zote wito wano kana wakifungo na basi la wadawe Zimbabwe. Gawa duku tenga ni kesi, kwa akudura, kutenga ni kesi kuchipa. Mara imbo mira kutenga kwa nini mwenye saga zodi, sugar ni tenga ni kesi ni $30. Ovemzi ni iko kesi au tuswai $12 kwa $15. Apana muna nuna kesi, sio biki sa kutenga kwa kumari. Na wote kutenga kwa kumari zao, kuno na kizuwa, varumita ba business, kutenga sa varumita wote. Asisi sisi kumisha kuno kodi, sio mimi rasi kama pei ndio kutenga. Na wote chini cha waita, muna wasenzi, anango dini sere kesi. Iko kesi chini pamoja kutenga ishand. Apana masra wote kwa sababu ida, kada wote dini sere percentage, abum, anango dini duka na marisha percentage. Sasa kwa hii sisi kwa price, iko kesi swipe ya cheaper. Kesh over dura sote akuna muna na kwa sababu yule zilizo maria wani kwa mabingi utika rasi maria yeye akudura utika shujaketi dura na upenda kuhudura zapa mna ngambo la mara tisi.
Saka imeme murukura ramasi zovane zovamune amawe redziri kunze kwenye kazino kubatire.
Sisi amaziri kunze zakato zovane bata akuna kana wana kama buti mirasi kana wana kana wana ufundi la muna na irope sangu every week ana jichinge na mpo kutupe zosambati tana kuhudura zaya. Ini kasi nanti suku tu bos jangan kasi tengah awal miru. Kalau semua nak kawal sih kita nak disiapkan.
Aiwa mashoko makuku tu amataura nikuti teshida kumbonya tsunzko kuti mimi fanke mataura kuti muri kugara kumamisha kwa muri saka pabasa ra muri kuita muri kubata mari yakaita sei uyezve munoda mari yakadi kuti murarame mwedzi nemwedzi.
Basara tu kubata sisi nizuri basara cha aguna ndiwa kana tu unuko jiko shadi kwa demu na ana mucha jira mara au kwa nchi kuzi zamu ndiwa mara kuti asili ya ndiwa tu kuzi ndugu pamoja mara kuti kuzi kuota apara sisi kuita imongo ano buda kuta 3 days ya utusi nzuri mara ni utenga tuza zinafanya ni kige jeshuka but apara sisi kuita na tu muri ni kijana muzi nungwa utungo dozi lipo simba mukaga but unoshika kupuji sisi zamu sisi zio kadaro. Isan uzi sundere sana sisi drama tenge katika zima food muna tu chaje maria noda sekarang kalau di wangwasi dah kemari cuma minta ni untuk korang untuk turun turun bagian tuan untuk saya jelas di day itu kesi mahu korang saya jelas di day itu kesi mari kami fikir sendiri tu kami siapa tu mengaji apa.
Aiwa pane varikuku biga yanzi good remarks mukoma Patrick na Obet Majambe. Ari pano pa Facebook page yedu yeshona meno kana mwini nezvimwe zvamuri kuda kutaura mukoma Patrick
ndozi zvada bichino na ukumbiro zvinde ukumi nekusivisa vachamisa kuti aiwa isusu kutiko zvedu kumakumisha kuno kwatina support yaka inodzoka kumushita kasimba sinyaya kuti kubve tinoina kuvhundutsira sezvakafarana neni take zvakuti zvive example pandiri ini ndaka amayanga akapisirwa inda pamusara pangu disaster asa drug grinda ndikwatiwa asindega ndizamusa kana ndo support asa kapisiva ipo akuna kwancha zvisataka funa kudzikira kuti zvinda kapisiva ndaya mayamwe ndikano paramos imhosva ndaka ndopa ndaka ndozori ipo ndaka vakira ndo yao yapiswa pamusana pangu saka ndoti isusu ndai zvaikwa misika vambofambo vachiya kumisha vachadresa ndoti vanhu vakapota chiuya vachadresa vanhu vanoshika bhozi machisi ndinoda kuti anotenda kumisha kuno machisi nemasabhu saka vakapota chiuya nguwa ni wanarani 6-8 mwana kuna kaza kushika asa kutere lari mwamba deli kana kutere lari mwamba kake asa nika hito zinuwezi zinuwezi sana next time mwaka zuhuyo ame zuhuyo uwezuwa kana nipe zira wane zuhidi bati kana wasinga uwe maji wana umesira zisi nigeza hati nige tili kuno kwa shoma nagutu njisi nige tili patai asa waka pota isi uwe maji tino wanda wana nipe zira uwe waka wanda tope sata simba tani jifungo kimo jirisa azia fundu tiro muka na wasinga uwe maji wana panita isi uwa shoma gawa fambu wacha adresa wana wale gire mpende na matawo jidu mbuku mwishamu kutiriko ta wanda kwa wanda batu wa mwandu na kawa iyo wa mwiyo mapati nyamu da sabu mpambo uru kuzwa adresa wanda mapati wa iyo sara vizu hako mesele kwa shumura pe sara mwito nge wana mtenga mwiku mwishakuta mpati mwa shumura na iyo sanga uyo mwisha kwa jimu sara mwishu kubiyo ya tina ito utinga hafa ato uwe mwesu mwesu narara wakuna ito zuhu zizewe batu mpambo shite wa jimu dowa nukuti tom sanari doka mira zvakada ino isu sinota urodzi mo chetero shamwari zvedi badi zvino zvekuti vatinga mira nyosinga uye sanongotaura marari yete.
Aiwa tinotenda mukoma Patrick muvenezu varakanaka. Bye-bye. We have Mukoma Patrick there who is just telling me that he's in the rural area, and he's saying that he wants the MDC, especially Mr. Chamisa himself, to also start going to the rural areas, because he says although his mother's house was burnt because he supports the opposition, he still wants them to come and address people in the rural areas.
Yes, Loba, wala pekcumen. What is it, Loba? Mfoit, unja nukona pekcumen?
Right, mina unja nukona pekcumen.
Nya pila, mkuma lwa, masogo.
Masuwa.
Ye, akutho masu ukuthi kambe abantu baphila njani eZimbabwe njalo bancediswa njani ngabantu base-diaspora.
Ndoda eZimbabwe lapha kulobu nzima obukhulu kakhulu. Into engimangalisayo ukuthi nje nxa abakhulu bethu laba ama-president ethu bephuma ngale di-first thing besiya-addressa khona le-diaspora, I'm addressing people from all diaspora forum from Zimbabwe. Nabana abantu babathanda nje ngoba bezama ukuthi balethe kuyimadlanyana okusuka khona ngale mazweni. But bona the infringing their rights, bayabathathela ama-rights abo ngokuthi bavote nabana bantu kabafuni. Kodwa ibo ababamba umnotho welizwe. Okwamanje ungabona ukwenzakala ekhaya, ungenasihlobo esisebenze emazweni. Usenkingeni enkulu kakhulu baba. Ukuzithola ukudla kufuze kuphume egoli. Ukuzithola ukudla kufuze kube UK. However, abantu bona labo abakuzwisisi, bakuzwisisa ma kuyukuthi bona bafuna ukugaina from those people. Apha eZimbabwe iphilisi ngikwalo babagidile, biza amanye amagama ongazi wabona ukuze umuntu abe le philisi lokunatha ukuthi anathe iphilisi.
I-anadini lolangwalo.
Lona impanadini baba ukuthi yimalini, ngabe kuthiwa khona ngiyakwanisa ukuthi ngeke ngikuthathele ngikuthumezele nje ama-screenshots ukuthi mina umamami ubulawa yithukela, thenga amaphilisi at 500 and something every month. So abasincedayo ngabantwana base-diaspora. Imagine ukuthi wena ugogo phakathi khona lo sedinga with the same medication every month, calculate that 500 and something dollars for the next 12 months ukuze aphile inyako eyi-1. Yalufuna mali
kunzima lapha.
So sisenkingeni enkulu kakhulu, into zonke zisikhanya le diaspora. Labona bona ngikwabo vele bakhangele khona le diaspora ngoba belatshwa khonani. Akula muntu ongakhangelanga i-diaspora. Ungagulwa lapho akutholakali muntu. Bonke bayabaleka baye diaspora, kade sizithi umkhulu omunye use-China, umkhulu omunye ungaphi, omunye uhlele khona ngale. Lapho akuselizweni lokuhlala, it's like habitation i-area yokuphongukuzihlalela, hhawu uphuzange ube nolunye luthole enzalo. Ikubona sihawula sinamba, uyazi imali zakhona ama-ecocash ayavalwa. But if you look at it, ama-filling station wona ngikwawo yiwo athwala imali eziningi. Uthola phela amabheki solekutshela ukuthi i-filling station ngayivumela umuntu othenga nge-ecocash, imali leyana baphinde bayispine futhi the same amount yonana egcwele ama-secure. But who can use that feeling station other than one of our cool? So, intelligence is like crisis in leadership, like crisis in business, like crisis in economy. And what is the corner for Kufunagala Banu and with Abantu's now?
Oh, we are Pambili with Zwan Mazu.
What is
Pambili? Now we are Pambili. Quenzwan want to follow.
Uyazuthubololo ukuthi siye phambili sibili. Mina ngibona ukubona kwami ngifuna nje ukuthi sithi ngoba ine-political arena sibili sibili. Lapho eZimbabwe akuphumeleli lutho la. So ufuna nje uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe yena angayeke ethi inhliziyo zabantu. Ngoba lo udonsela le, lo udonsela le, lo udonsela le. Emveni kwalokho omunye udonsela le, omunye udonsela le, kuphekwa enye indiza engemuva esingayaziyo. Ngoba loba singazi sithi simelele ukuthi laba bafe kumbe bakhule baphume, imbizi ephekwayo yabantwana bakhona bebe more harder than laba abaphumile. So sokufuna ukuthi uNkulunkulu nje abayeke thisa inhliziyo zabantu lezi, mhlawumbe bazifisa ukuthi mathi sithi thina ukubusa umuntu kujoni ikuba namandla, kumbe ikubona abantwana bakho bejabula. Abanye bakubona ukuthi kuba namandla uthiwa khona ngupresident ufly up and down, yikho kuba ngupresident. But abanye bakubona ukuthi abantwana bakho bavuze babe lokudla, yikho kuthiwa yikubusa. Manje kuba nomehluko khonapho. Abanye abakuboni-ke khonokho esikudingayo thina ukuthi khona kube lokudla ematafuleni abantwana.
Ya, kukanya kulodubo sibile masuku baba, sibongile kakhulu. Okay, Papa, so that is Mr. Masuku is in Zimbabwe. Mm-hmm. He says if you don't have a relative living in the diaspora, you are in a very big fix. So he says, for example, his mother is diabetic and she has to buy some tablets, $500 mm-hmm. a month. So he says it's very difficult to get hold of that kind of cash. So he says everyone is looking for people in the diaspora for something. Mm-hmm. Says you are looking for food, you have to call them or they send you something. If you are looking for drugs, you have to do the same thing. And then he put an example of the vice president, Constantino Chiwenga, who is in China. Mm-hmm. He says, for example, look at the gentleman, he's right down there. And in Zimbabwe, the hospitals are almost collapsing. So all those the kind of things.
I think they're sharing the same sentiments. Even Patrick said that when I asked him, do you have relatives in the diaspora? He said yes, but they continually change their numbers because, you know, they are also struggling to survive.
Yeah.
So we only get to see them at Christmas. So I guess, you know, he understands that although he has relatives, if he tries to call them, he can't get through because they're also trying to survive. But hello, caller. Hello, caller.
Yebo mama lijani.
Oh, siyaphila mfowethu kunjani?
Ngikhona tube kunjani?
Ngiyaphila ngikhuluma lo wani phone.
Ukhuluma lo mpofu lo ohlala industry side lo ngake ngani phone la kudala sekulesikhathi but nyathi zama ukuthi mfone kangenye.
Ah, mina ngicane nginqeso wageuka phela. Phela ugeuka kwenzakala mpofu.
Hayi, mina kangidiwe okuningi lapha dube nje ngikhuluma nje into encane kuphela uyabona.
Ngikhuluma mpofu.
Into ezimbi lapha eZimbabwe la.
Ngikhuluma mpofu.
Izinto zimbi sivili vele ubuthongo kabulaleki ungathiya lalo ukuthi uyavuke kutheni kutwana yacabanga zabambelana ebusuku uyaphaphama ukuthi sekuphile kungakazi ngoba izinto vele kazibambeki mina kangilayo umuntu osediaspora khona ngapho mina ngizihlalele khonapha industry side kasikholi lutho e-industry side lugebhezi akula lutho akwenziwa lutho la
so labe lisenzani khonapha emandas
Isiphokuhlala nje hanje hlezi lekuthiwa lwanele lanzisa lapha engandisebenzela emayadini khona ngale. Kathe sinawo sesihlezi lapha nalo lihlezi liyapho kube lidobha laphana nalaphana.
Liyabe lidobhani khonapho.
Okunjengako ililo mgodi wemayini ephela boost ngapho.
Yikho lapho elidobha khona okuncane. Kodwa
into ngithe ngiyakhana namhla bangithumezela imeseji abantu belokhu zeli be-econet. But bona as from December 1st, imali yangikhona sekufana ngiyibhatalela lele kuthiwa i-ecoswat funeral cover isi 5,000 mini 5,000 le vela ngaze ngiyibambe ezandleni zami.
Awu uzakuyinuke not ka-1 ye
vela ngaze ngiyibambe lobe kwakuyila ma-youth wona leyo mbe ngayibamba khona phela kusise le mali kagono leyana mali okuzena ama-billion nama-trillion
kunzima mpofu
manje kathesi impuphu yona uthi udla isithwala khonapha
so ibhodo manje utshila njani khonapho mnumzana
isithwala impuphu yodwa ngangile $100 fine yethenga i-10 kg ithenga nge-$50 something the $60 something
akubatshele sibila kowethula inhliziyo yakho sibili namhlanje utshele lapha abantu abakusayo
khonapho kuyabe kungela thukela $200 yonaleyo kuyabe kungela nyama $200 yonaleyo kuyabe kungela amafutha okupheka $200 yonaleyo maye kusasa niza kuya sekufana niyetshontsha phela
pho manje akusitshele sibili ukuthi wena nxa liphuma ilanga lisiyatshona imali uyabe uyithethela
ngiyahamba ngihluphane laye nalubabe ngihlala laye kunapho ukuthi akungcede phela laphana laphana laye ukuthi mbe lokhu evuka sithi mina ngicela lokuyana ngicela lokuyana leyo uzeza thi kathi wena inyanga zonke uhlala uphela kathi awula plani
abantwana-ke baba mpofu
konke vele kunzima dube uyazi kutele so uyazi izinto azinanga kuhle kuleli lizwe leli uyabona irodide yayingcono kakhulu
So manje
ngikuphithela abanye isikhathi kodwa dube ngitshela isinto lapha eZimbabwe la abantu bathwele nzima la.
Ye manje pho kulungiswa njani ke mpofu ngamafutshane khonapho?
Lokhu kakulungiseki ngoba uyazi ukuthi ngoba umuntu nxa ezawuthana izolo ngizekhuluma nje izolo eseparlamenti ekhuluma ekukhuluma kwakhe into kade ezikhuluma lokuzilalela bevele ngingasafisi nokuthi ngimlalele ngoba into akade zikhuluma zingani zibolile ngangizizwa akulanti kade ayikhuluma laphana ukuthi kono beqondisana akulanti ngiyibonileni engizile akade ayikhuluma vele kanzanga lutho njengangavala le radio yami mina ukuthi kona kona angilaleli into ezinje so ngakungiphathisini
hayi siyakuzwa mpofu inhliziyo ibuhlungu sibili baba silethemba lokuthi ngokuya kwesikhathi nxa kungalunga Eh baba mpofu.
But lo ngokuya kwesikhathi la uthuwe khona ngapha ngamphosela kuphi okuyi $10 kuphi okuyi $10 kuyisa khona phela imizo tatarika labanye kuyabe kungcono.
Ah kuzima mpofini shwa.
Kuzima ngabe ngayitshela unkomo la njalo but lokhu ngikhangela into engine United Diaspora ngabe ngineli ngamphosela. Inamba yami yona le ngifonele ngayo ngiyabonga Dube
hayi sibongile kakhulu mpofu silosizwe
kakhulu lemi andingapho kusemini kathesi
ye kusemini mpofu
thina ngapha kusebusuku sesiyalala so kwesikhathi siyalala singadlanga so khona
ye madoda hayi kunzima mpofu silethemba lokuthi kuzalunga
zamani lani ukuthi liqinise ukuthi silungiselwe ngapha
hayi siyabonga baba sibonge kakhulu mpofu
ngiyabonga.
So that is Mr. Mpofu. His story is very, very, how can I put it? It's a very sad story.
What did he say?
So he says he used to work as a gardener for a certain white guy.
Mm-hmm.
Now, the white guy these days is not even working himself.
Mm-hmm.
So what he does is he goes to him in an industrial area
mm-hmm.
where the two of them sit down and discuss anything. And then at the end of the day, he asks for some bit of money mm-hmm. from him.
Mm-hmm.
To say, can I have a little bit of money to go and give to my parents
mm-hmm.
or to my wife and children?
Mm-hmm.
But he says that money is not there. So this employer, he says, has got a small mine in Filaposi.
Mm-hmm.
And at times he goes there to, you know, dig some bit of gold, pan some bit of gold and so forth. But he says, you know, the situation is really, really difficult. And yesterday he was listening to the State of the Nation address.
Mm-hmm.
But he says he switched off his radio
mm.
because he says Mnanga wasn't talking anything that made any sense to him. Mm-hmm. So he had to just switch off. So he says Rhodesia was far much better than the Zimbabwe that they have today.
Mm.
So he says there's disunity in the country. There's almost everything that is very bad. And he was asking for $10 from me.
I remember, says, I think he was on a show, yes, yeah. where Ntunga and I were at.
He says it's very serious because he doesn't have a cent, back, you know? Yeah.
I understand that we have our reporter on the ground, Blessing Zulu. We just want to hear from him what his plans are for tomorrow. Hello, Blessing.
Hello, Marvelous. How are you doing?
I'm doing great. Can you tell us about your plans for tomorrow? A lot of people have been following and are saying, okay, where can we go and what are you promising them tomorrow?
Of course, tomorrow we are going to do our last town hall meeting this year. We have been to Chinoy, Mafingo, Gwanda, Lupane, Blawayo, and Harare is the last one tomorrow. So the venue is Monomtapa Crown Plaza, and the meeting starts at 6 p.m. sharp. And we will be discussing the state of the nation, which way Zimbabwe, and we have lined up a number of speakers who we think will attract many people. We have Honorable Job Scala from the MDC led by Mr. Nelson Chamisa. We have Linda Masarira Kaijiza, the president of LEED. We have Mr. Paul Mangwana of ZANU-PF, he's the Legal Secretary. And we also have economist Dr. Prosper Chitambara of the Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Now, Blessing, tell us a bit about this town hall, maybe in detail. What exactly are you going to be focusing on?
Basically, we will be talking to Zimbabwe. It's actually a discussion forum. We'll look at what President Emmerson Mnangagwa said yesterday and what Mr. Chamisa said. We spoke to him today. And we'll also ask ordinary Zimbabweans what is the way forward because the country is in crisis. There is an economic crisis, a political crisis. And, you know, I've been meeting a number of Zimbabweans who really want Mr. Chamisa and Mr. Mnangagwa to sit down and talk, and they are saying that that is the only solution. So it's part of finding the solution for Zimbabwe.
Now, Blessing, today's topic is, you know, we are focusing on what the people living in the diaspora are doing for Zimbabweans back home. Give us your, you know, your thoughts on some of these things. How are people surviving in that country? And you, as a person who lives in the diaspora, how do you think people can help them?
Of course, there are many Zimbabweans in the diaspora who have been helping. I've just been reading a story whereby Warriors player, Munetsi, is said to be paying school fees for about 30 children. Marshall Munetsi actually plays for Stade de Reims in France. He's doing very well there, but he's paying school fees for 30 underprivileged children. So this is what some of the people in the diaspora are doing. Some are donating. I was just talking to some today who are saying they've donated books to their old schools. Some have donated computers, you know, just to help their former schools. And, of course, the usual, where those who have children in the diaspora are receiving money from World Remit, Mukuru, and, you know, other agencies that are into that business.
Mm-hmm.
Because the situation in Zimbabwe is really
bad.
Blessing Omboti, but so Kutimangwana, saka mangwana tinenge tiri pamunomutapa hotel apo tiri kukoka munhu wese anoda kuuya kuti anga achiuya kuzotaura ipapo. Tinenge tina vajob scholar, honorable scholar veNDC, vapo mangwana veZANU PF, Dr. Prosper Chitambara, vanowanyanzvi munyaya dzezveupfumi, uye amai Linda Masarira Kaingiza, vanotungamira ivo rimwe bato rinopikisa rinonzi LEAD. Saka musangano uyu kutanga pamunomutapa Crown Plaza nenguva dza6, uye tinenge tiri live pavoa Shona, VOA Ndebele nevoa Studio 7 kune avo vari kunze kwenyika vari diaspora vamachataura.
Tinoona pari zvino panga paine nyaya yenhaurwa yeEco Cash nezviri kuitika panyaya dzemari. Iwe unogara kuno kudiaspora, chimbonyatsotitsananguro kuti vamwe vakateerera vasiri kunyatsoziva zviri kuitika, kuti chii chiri kuitika panyaya iyoyi yemacashback nezvinhu zvakadai zvekuEconet?
Vamwe vangu vachichema-chema kuti vamwe vanonzi maagents aya eEconet vanga vachitiwo kana iwo uchida mari aya mabond notes aya uri musho uchida mari chaiyo chaiyo, vanga vachiti kana uchida kuita inonzi electronic transfer iyayo vanga vachikutibatira nguva mari yakawanda zvikuru. Vamwe vangu vachiti ma40% kuti kana uine $100 yako iri mukadhi rako yeEco Cash handiti uchida mari yemabond notes unenge uchipiwa kana kuti $60 $40 wobata iwo. Saka ndozvazva kuchema-chema vamwe kuti kazhinji vanhu mari dzavari kupiwa dzinenge dziri imomo Eco Cash imomo kumabasa kwakasiyana-siyana. Saka kana vava kuda kuenda kunotsvaga mari yekuti ukwire mabhazi nekuti vemakombi vanoramba kuti ubhadhare neEco Cash, vari kutiwo vari kuda mabond notes iri mari chaiyo chaiyo. Nekudaro vanhu vakawanda vari kuti vanga vachirasikirwa nemari. Pamusoro pezvo pane 2% imwe inozobatwa iya yemutero wakapasiswa navamuturi mune. Saka vakawanda vari kuti vari kusara vasina mari, uye vemuzvitoro kubvira zvandauya muswere wese every day unenge uchigona vanhu vachingochinja mapurize. Saka zvinhu zvakakwira zvakanyanyisa zvekuti handizive kuti vanhu vanokakwanisa kurarama sei.
Aiwa, pakanaka. Taona zvakare Blessing wataura iwe navaNelson Chamisa nhasi, uye nezuro takaona uchiwanikwa iwe uri kuState of the Nation Address kwanga kuina vaEmerson Munangagwa. Chimbotipa muchidimbo kuti tinoona vazhinji vari diaspora vari kunyora ipo pano pavoa Facebook page pedu vari kuti zvii zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika, zvinhu zvingagadzirisike here nezvauri kuona pari zvino?
Chiri kunetsa ndechekuti varume vaviri ava vanenge varikuti varikuedzana nasimba kuti angatange kubwaira ndiani nekudaro panenge pasina asiwo kana vachitaura neveruzhinji vari kuti vakagadzirira kuita nhaurirano vamunangagwa vari kuti ivo vakatoupa kare inonzi Poland ya ine mamapato evatungamiri venyika vose vakapinda musarudzo nekudaro vari kuti nhaurirano dzatotanga vashamisa vakasununguka kuti vapinde munhaurirano idzodzo asi vashamisa nekune rimwe divi vari kuti aiwa zviri kuitwa navamunangagwa pane zvino kutungana kwembudzi vanhu vanofanira kunge vachitaurana ndivo vashamisa vari kuti vakatokundawo musarudzo kunyange hazvo dari rakati vanga vasina umbowo saka vashamisa vari kuti ivo munhu vaanda kutaurana naye ndivamunangagwa vachiti havaone chinobatsira panhaurirano dzepoland dzavari kuti idzo dziri kuitwa nevanhu vagara vanowirirana kudara panofanira kuitwa nhaurirano pakati pavo ivo navamunangagwa asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti ndiani achaenda kunosungirira dare kana kuti bhero panakati handichimuona makonzo anenge achiti inindimi ndinokwanisa kuzviita kati akauya ndinobudai ndogobudai ndogomurova kumufundo zotii asi panenge pasina munhu anozonosungirira dare kana kuti bhero panakati kana kati yauya vanhu vese vanenge vakutya saka ndoo pane matambudziko kuti pavarume vaviri ava hapana chiri kunyatsobuda panyaya dzekuti vagare pasi uye kuti nharurano dzacho inenge dzichinyatsofanira kuti dziite sei chaizvo
haiwa Blessing chingotaura kekupedzisira kuti what time and free of charge here uyezve munhu anofanira kuuya nechinhu here paanouya kumusangano wenyu wamangwana uchaitirwa kupi tisati tati yedu muchienda
hongu tataura paya kuti musangano wedu uitirwa kumonomtapa Crown Plaza nenguva dza6 mangwana vanhu vese vakasununguka kunge vachiuya tichitaura nekuti hongu tine vatikuti vatauri kana kuti vadare vanenge varipo ipapo apa asi vanhu vese tinenge tichauti tinzwe pfungwa dzevanhu kunyanya kuti vari kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe uye zvingagadziriswa sei saka tomorrow everyone is free to come you are not saying anything, you just have to come we are of course going to discuss the state of the nation, which way Zimbabwe. It's at Crown Plaza, Monomtapa Hotel near Harare Gardens, and it starts at exactly 6 p.m. tomorrow.
Thank you very, very much, Blessing Zulu, our reporter on the ground.
Thank you. Thank you so much, you. Blessing. So we've got Precious Nyembez Masu, who says, isimo sibuhlungu ekhaya abantu benkosi. Bengisekhaya kulenyanga ephelileyo. Ngendlela izinto ezikhona ngizibuze ukuthi laba abahola $400 kusiya ku-600 bond basevava kanjani ngoba kunzima shuwa okunyongomangalisayo. Uyazi okhuluma engazi ungcono. Ilizwe lakithi lidinga umbumbano lemthandazo e-strong ukuze sinqobe lempilo esiphila ngayo esiphilayo ekhaya. Kuzobuka ke uProspect Sibanda uyakhuluma njalo uthi I couldn't survive in Zimbabwe for 4 months from 1000 pond. Manje kathesi sibona ngazani abantu bathwele nzima. So, you know, people are saying it's very hard to survive in Zimbabwe. Mm-hmm. Especially those that are earning 400 and maybe up to 600 pond. This person is saying it's very difficult to survive with that kind of money.
Samuel Danisa Mpofu who's saying, please call me on. He's in the UK. He says, for a fair talk without favor, please help people of Zimbabwe to unite and solve the problems. I have never heard you guys advising people to do the right thing than put your words for people to be against the government. You're doing not a single thing to help people. The government is trying, but you are there to distract. That's what he's saying. Yes, life is hard, but you are not helping people to do anything. You see, Mr. Mpofu is telling you his story, but he has a phone and airtime to talk to you guys. So what's your help? What is the good job that you're doing? You are a mayor agency for MDC. It's high time your politics should change to have people of Zimbabwe to say the truth and work together. Give Blessings ideas if it all have to be for them. People in diaspora are helping their families and friends. And what do you think people in diaspora should do? Don't preach hate and insults. Don't use human as shields when you, as leaders, there's a lot he's accusing us of. But Mr. Pofu, you know, we actually are very fair. We listen to what the MDC say and we listen to what ZANU-PF says. Our role as reporters is not to be on one side like one party.
Yes, we've got a tingani tikoza gamakita masugu. Uti baba tube kutingakalo kuti kube lokumanyana kwalakithi eZimbabwe. Kuzobuya njalo ino Ndlovu uti kunjani baba tube siyaphila kakhulu ke mfowethu. Uti Mhlabangane uti molweni bakithi lami ngithi molweni tate kunjani lapha khona kunapho ndathi. Sibona njalo ubheki bheki uti lami sengikhona esitikeni. Siyabonga kakhulu lifa qane nare uti lami ngikhona. Lifa sizethemba lokuthi uphile kakhulu kunapho lapha khona. Sibona umunye njalo onganukhona u3D Dube uthi siyafaba kithi ngapha eZimbabwe ngempela. In this generation yethu, no one will ever own a property, not even one. There are too many problems we are facing as a country, so the ZANU-PF government must focus on one thing at a time, which is the cash crisis, nothing else. Let them stop doing what they are doing. That's Mr. 3D Dube. So we are not related, by the way. Nomsa Nekavana is saying, yes, lami ngikhona kona vestigini. Kuzobuya ke lo Denzel Dube uthi la ukhona kona vestigini.
I think there are too many Dubes.
Dube. That's good. So let's have Moyos and others now.
Yes, let's also read what others are saying. There's someone who's actually commenting on the high percentage rates that were being charged by the money changers using the Eco Cash. He's saying that, 40% is daylight robbery. That's disciple Gilson Madani. And Kubira 40% sure Zimbabwe. Ichisina munhu asina worry sure. Dr. Rokova Kuita. Asi, shaka wanda, zvirikuitika pari zvino. Uyezve tinotenda vese vari pa live feed yedu. Uyezve ne avo vanotitsigira zuva nezuva. Nyanya vari ku Zimbabwe tinoziva kuti zvino zvakaoma. Uyezve sekutaura kwataita atiteme tiri kwatakarerekera nokuti tiri kuona pane vamwe panapa vari kuuya vachitaura kuti aiwa imimi muri kupa more time kubato iri kana kuti kubato iri. Pano pangoripa platform yekuti vanhu muuye muchitaura mafungiro enyu. Uyezve sekutaura kwaita Blessing Mangwana. Kana muri kuda kuti mutaure pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, munogona kuenda imi kuMono Motapa Crown Plaza between 6 p.m. na 8 p.m. Blessing Zulu nevamwe vanyarikane vachange vari ikoko vachitaura zviri kuitika munyika. Gibbs.
Silo Jerry Ndlovu lapha ke kuFacebook yesiNdebele. Lingakhohlwa, if you want to join us right now, go to VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele. UJerry Ndlovu uti, sibonge msakazi uhlelo kunzima bakithi siyaphambili. Sazi ukuthi ngubani ozasilamulela kulolu sizi esibhekane nalo. Ngoba iZANU-PF iyehluleka ukuphatha ilizwe leZimbabwe. Umbuso weZANU-PF umbuso wabantu abazibhekele bona imizi yabo. Ngakho ke basebenzisa amandla abo ukuthi bathathe zonke izinto elizweni. Thina ke pho sizatholani. UPrecious Dube la uyabhala ukuthi kunzima ekhaya. I think we've got a caller on the line, we've and that is Mr. Dennis Juru. Mr. Dennis Juru, unjani mfowethu? Hello, Juru.
Mapena, ninjani.
Oh, Ngubaba Mapena. That is Mr. Ngabuto Mapena, the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. So, Mr. Mapena, we are discussing an issue here concerning, you know, how Zimbabweans living in the diaspora are helping those that are back home. So, how are you doing all these kind of things?
Well, for those that are in South Africa, over the years, they've been sending groceries back to Zimbabwe, either groceries or cash through various means of sending cash. I might say that most of Zimbabweans in Zimbabwe are supported by the diaspora, mainly in South Africa and Botswana. And we appreciate what the people do. You will know that even during the difficult times in 2007-2008, it was the diaspora in South Africa that sustained the families back home. We've seen also the diaspora venturing into some community projects like a renovation of schools and supporting even in buying some material for their former primary schools. So it is the work that we appreciate as a community.
And as in terms of families, how are you guys keeping up? You are working there and you have to take care of your own family. How do you, you know, juggle between home and your own place of residence?
Well, it's always difficult, but you just have to assist where possible. You will know that in every weekend, the combis, the Malaysians travel with the goods back to Zimbabwe. Zimbabwe. Well, you'll find that now one is to support three families, one in Joburg, one in Bulawayo, the other in the village. It is strained in terms of one's financial capacity, but it is what people ought to do, because as you know, close to 90 to 95% the unemployment, and with the economic crisis, which doesn't show when it will end, you just ought to do that.
Yeah, but I'm paying again. I'm afraid I'm going to see too. When one of those any linavelim pillow and unwise the kangela logo pillar, go back to Kaya. Linga tenanja and Jalo no letter in Alipi, in Java Imalikibanga.
Esikwenza yo yokuzama lathi ukuthi khonoke silakho sithumele abazali ekhaya, sithumele izihlobo ekhaya. Siyananzelela ukuthi abaningi abahlala eSouth Africa bayaphathisa omalayisha igrocery, abanye bayathumela imali. Yebo, yekunzima ukuthi usekele imuli emthathu imuli eseGoli, ekobulawayo lesemakhaya, kodwa ngendlela isimo somnotho esingakhona asila ngenye indlela kumele sikwenze lokho.
Yes, siyakuzwa kakhulu, kodwa kulilimazi ezikhwameni lapho kube kume njani?
Kusuka kuba nzima ngoba ngapha lakho kule ndleko ezikhona ukukhandela abantwana ngapha basesikolo, kulezi mali ezamarenti ezibhadalwayo, kumele futhi uthumele ekhaya. Njengoba ngishilo ukuthi uyathumela, uthumele kobulawayo. Kulezinye izihlobo ezihlala kobulawayo, lezinye izihlobo ezihlala emakhaya. Kuyinto ebanzimanyana, kodwa-ke njengoba isimo somnotho ekhaya singendlela esingakhona, usuka ungelalo enye into omele uyenze ngaphandle kokuthi wenze njani.
Hayi, siyakuza kakhulu-ke bamabhena, sicela ubambe khonapho-ke ngamafitshane, siyabuya kuwe. Marvelous.
Munothe orashona ere bamabhena?
Unfortunately, my friend has been refusing to teach me
Okay, no, that's fine. But I could tell you were saying that now families are being forced to perhaps look after more than one family. Varkutivo Vamabena, Muriz, Rimu, South Africa, Kunyanya, Zakuan Kwaizo, Zichi, Chengeta, Muriz, Zinogona, Kita Zitatu, Pavari, Kuano Gara, Kozo, Emu, Murinengeri, Kanakuna, Blawayo, Kanaku, Mutown, Kanaku Harare, Kozo, Kumamisha, Sakamnemani, Muriz, Tatu, Zuchengeta, Sakabakuti, Iowa, Shunishuku, Manikuti, Munika, Jona, Satra, Santuka, Shakanaka, Tinoktendai. Tudakutenda shakare kune Alvar pa live feed yedu, pana Albert Machiso, aripano Godfrey Mpande, aripano Tina Sibangani Ndlovu, aripano Samuel Danisa Mpofu, arikuti fona izve, aiwa tichaedza kukufonerai but manamba pari zvino foni dzachona, uyezve nguva yedu ndoyadyikanana. Asi tikatadza kukubatai nhasi tichakubatai munguva inotevera nekuti tiri kuona kuti muri kuda kutaura zviri pamwoyo penyu. Kunavo vari kubva kupinda muchirongwa, tanga tiri kutarisa isu zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviri kubatsira sei vari munyika, tichiona kuti mune matambudziko ekushayikwa kwemari, kushayikwa kwezvinhu zvakawanda muzvipatara, muna mishonga nezvimwe zvakadaro. Saka ndozvataa tiri kutaura ipo pano, Gidzi.
Yes, marvelous. We've got Faith Cutler who says, what evidence do we want which is better? Okay, so let's skip that one. Owen says, there's a lot that is happening in Zimbabwe, and so we are feeling all the pain. So we are living in the diaspora, but we end up having no money in our pockets. Mm-hmm. So this is really affecting us a lot. So I think there you are. Hilda Nkomo says, ED must step down. Like what other leaders have done throughout the world. If they fail, they always step down. Kuzobuya ke unkomo ziyophuza esibunde ukuthi lapha isolution yokuthi sokumele kutshaya itoyitoyi okunye okuzwelayo sibili sibone ukuthi singaya ngaphi ngodaba lolo. Sibone njalo ke uMorgan Nyamataka uthi, can you call me right now? So he gave us a South African number. So I think our time is almost over.
Yeah, time is
so, our time. We remain with some seconds, actually, to finish the show.
Unfortunately, so, yes. We have no extra time.
Mm-hmm. Sorry, I think we have come to the end of the show today, and we have to thank our guest this evening, Mr. Ngabuto Mapena, and he is the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. We also wish to thank Blessing Zulu, who is in Harare. He is our reporter based in Washington, but these days is in Harare. He's going to have a show tomorrow in Monomotapa. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Good night, Simone.
I would also like to thank Mr. Richard Moyo, who was here with us, and all our guests who are live streaming. I'm Marvelous Mplanganya, who are in Washington.